Atende hama Green uyu mkana. Ndinokwazisa hama neandazi Green na vose vari pano mangwanani ano. Uye mkana wapiwa kwandiri kuuya panzvimbo ino yokunamatira kuzoita riziviso shomanana. Handiri kupedza nguva yehama Green nokuti ndakanzwa hama Green nguva dzakawanda vachitaura vachiparidza ndikava nokubatsirikana chaizvo uye pavanga vachitipa shoko raishe uye vanozviita nokuzvininipisa. Zuro vakati handigamuchiri shoko kubva kunashe nokuzarurirwa sokupiwa kwarakaitwa, asi vakati ndinoda kungosimbisa pane zvakataurwa. Vakati saPauro pane zvaakanyora mubhaibheri ndauya pano kuzosimbisa zvaakataura. Vakati handina mharidzo asi kungosimbisa zvakatotaurwa kubva kunashe. Ndakafunga kuti zvinoshamisa kwazvo kubva kumunhu wezera diki akadaro kumunzwa achitaura saizvozvo. Zvino tinamatei pamwe chete. Mwari anodikanwa, handizivi pokutangira nokuti ndinonzwa kuti muri pano nhasi uye nguva dzose muupo hwenyu tinogara tichinzwa kwavaduku, uye ndinokutendai nomukana uyu. Zvino ishe, zvamatipa nzvimbo ino, tinonamata kuti musangane nesu nguva yose yatinosangana pano, uye dai mweya wenyu mukuru wafamba muguta rino, dai takwanisa kupa mharidzo yeevhangeri ino yatakapiwa maoko edu mumazuva anokupedzisira. Dai zvazadzikiswa mugotora mweya yose muno mutuso nenzvimbo dzakapoteredza yamakatemera kuupenyu. Tipei zvinhu izvi Baba muzita raJesu Kristu, amen. Ndinofunga ndinoda kuverenga ndimaduku yorugwaro pano mangwanani ano ndisati ndataura mashoko andinoda kutaura awo. Inowanikwa mumabasa chitsauko chechinomwe chebhuku ramabasa. Muchizarura kwairi tichatangira pandima 44. Zvino vhiki inotevera tichaenda kuShreveport inotevera ino kwatichaungana kakawanda. Zvino tichaedza kana Ishe atendera hama Moore, hama Jack Moore, ishamwari chaiyo yehama Perry neni, uye tinoda hama Jack. Mharidzo ndinofunga yakangova tikanganisei zvishoma kunyanya zvinhu zvatinokoshesa nokutenda zvatakapiwa pakuzarurwa zvisimbiso zvinomwe, sokutenda kwatinoita fanana nembeu yenyoka nokuchengetedzwa nokusingaperi kwavatendi nezvimwe zvakadaro, dzimwe dzemharidzo dziya. Zvingangodaro kuna vamwe hatifungi kuti izvi zvakaoma, asi izvi unofanira kuzarura mwoyo wako kuchokwadi. Tinotenda kuti tiri kurarama mukuguma kwenguva kwatiri ichokwadi chaicho chokuti tasvika kumagumo enzira. Uye kuparidza muchechi yomumwe, zvino unenge uchida kuremekedza kugamuchirwa kwawaitwa kupiwa nguva yekupinda muchechi make. Zvino ini ndichinyatsoziva kuti havatendi mune zvizvi taivaremekedzawo zvokuti pane zvakawanda zvandinogona kutaura nezvazvo ndisingaunze izvi, kusiya kwokunge uri mweya mutsvene wamandikidza wasunda zvishoma ipapo maona. Zvino ndinozotaura sokutaura kwaanenge aita, uye handizivi zviri nani zvokuita kunze kwokudaro, uye ndinovimba kuti handizodzidzi zvinosiyana naizvozvo maona. Ngatizvitauri sokutaura kwaanoita. Zvino regai tingoverenga ndima imwe kana mbiri kubva muchitsauko 7 chebhuku ramabasa kutangira pandima 44. Madzibaba edu aiva netabhenakiri yeuchapupu murenje yakanga yakavakwa sezvaakarayira iye wakataura naMozisi achiti aiite nomufananidzo waakaona. Yakati yagamuchirwa namadzibaba edu vakapinda nayo naJoshua munyika yavahedheni, vakadzingwa naMwari pamberi pamadzibaba edu kusvikira pamazuva aDhavhidhi. Iye akanzwirwa nyasha pamberi paMwari akakumbira kuvakira Mwari waJakobho pokugara, asi Soromoni akamuvakira imba. Asi Wokumusoro-soro haagari mudzimba dzakavakwa namaoko sezvakarebwa nomuprofita achiti, denga ndicho chigaro changu choushe nenyika chitsiko changu, muchandivakira imba yakadiniko ndizvo zvinotaura ishe kana nzvimbo yandingazorora ndeipi ko maoko angu haana kuita izvozvi zvose here pane izvi kuverengwa kworugwaro urwu ndinoda kutaura mashoko mashoma hamaperi vasati vapa mharidzo yamangwanani ano ndinoona ino iri imwe nguva dzinokosha pakushanya kwangu kutucson ndakauya kuno nokuti ndakatungamirirwa kuuya kuno ndakauya kuno nokuti mweya mutsvene nechiratidzo wakandituma kuno ndinoziva kuti pamwe zvingangova zvinokatyamadza kuda asi iye sokuziva kwangu chose chandinoziva chamwari ndakatumwa nechiratidzo kutucson ndakashamiswa kuti sei ndakatumwa kurenje rino zvino kuno kune tichitaura zvomweya muguta rino handizive imwe nzvimbo yakafa pamweya kupfuura guta retucson pane hondo pakati pamakereke kupokana kuripo paungano dzavo hapana humwe vanhu vose vanodhonzerana vasingaregedzi vachimanikidza nokuedza kutorerana nhengo kuita vateveri irenji uye pamweyawo zvakare asi zvino ndinoverenga mubhaibheri apa mwari paakadana mozisi kubva kuvadikanwa vake nazvose zvaikosha kwaari ndokumutumira kurenje kundonyora mirayiro yebhaibheri ndiyo yaiva testamendi yekare mabhuku mana okutanga anoti genesi revhitiko nadheuteronomio naeksodho muri kuona asi handina kutaura sokuteverana kwawo asi ndiwo mabhuku mana ndiyo chaiyo testamendi yakare nokuti zvimwe ndizvo zvakataurwa namaprofita mumapisarema adhavhidha nezvakadaro asi makoronike amadzimambo asi aya ndo aiva testamendi chaiyo yakare mozisi ndiye waakanyora mushure mokudaidzwa kubva munyika yake yaakaberekerwa nokukurira pakati pavanhu vake achizotumwa kurenje kuti anyore bhuku irori retestamendi yakare zvino ndakaona kuti mubhuku retestamendi itsva umo pauro anova muvambi asi kwete muvambi aiwa asi munyori wetestamendi itsva iyewo akatinhwa kubva pakati pehama dzake uye akaendeswa nomweya kuarabhia akavako kwamakore matatu ane hafu kuti awane kufemerwa zvino pauro ndiye munyori mukuru wetestamende itsva zvino kuna mateo mariko ruka najohani asi vaingova vanyori vainyora zvaitaurwa najesu pavaimutevera zvino asi ukatora bhuku kuna timotiyo nokuvaroma nokuvahebheru namamwe akadaro pauro wakagamuchira kufemerwa kuti anyore testamendi itsva achitora testamendi yose yakare somufananidzo achiibatanidza netsva uye mwari wakazviremekedza ndokuiita testamendi itsva zvino kana testamendi yakare yakatorwa kubva munyori aifanira kubviswa pakati pehama dzake kuendeswa murenje kuti awane kufemerwa kunyora testamendi yakare zvino mutestamendi itsva munyori akaendeswa nomuridzi munzvimbo yegwenga kuti awane kufemerwa kunyora testamendi itsva zvino mabhuku akanamatidzwa nezvisimbiso zvinomwe ndinotenda kuti anotozongodawo zvimwe chetezvo mumazuva ano okupedzisira kuzarura zvisimbiso zvinomwe kusiya zvinhu zvaunodisa zvaunofarira nomusha muduku wandakapiwa navanhu pakati pehama dzangu neshamwari nechechi yanga ichibudirira pasina chandaishayiwa zvino kusiya izvozvo kupatsanuka pazviri kubva kuenda murenje kusina waunoziva pasina chakakunakira asi pane chimwe chinhu namwari zvokuti anotina munhu kuita zvinhu zviri kure namafungiro ake kuti zvigopa kubwinya nokukudzwa kuna mwari uye ndiri kuzvinzwa izvozvo mandiri kwete kuzvirumbidza asi ndii ndinonzwa kuti mufaro kusiya zvose zvaikosha kwandiri kuuya muno murenje kuzotambudzika sezvandisati ndamboita muupenyu hwangu muno murenje asi ndinotenda kuti mukuita izvozvo nokuteerera izvo Mwari akati zviitwe. Mwari wakatizarurira zvakawanzika zvezuva rino rokupedzisira. Zvino tiri pano nemharidzo ino. Zvino pana vanhu vazhinji vakanditevera uye hazvikatyamadzi. Kazhinji munhu ti vanhu vanodanana. Zvino irwo rudo runokutuma kuita zvinhu zvawanga usingafungidziri kuita. Zvino vazhinji venyu makasiya misha yenyu, makasiya zvose izvi kuti muende muuye kuno kurenji. Vazhinji vakandifonera, vazhinji vakandibvunza, touya here kuArizona? Ingava nzvimbo ingatinakira here? Zvino sezvazvakarehwa pamusoro paMozisi navamwewo, yaiva isiri nzvimbo yemichero, isiri nzvimbo yemapomegranate. Kuno hakuna basa rakawanda rokuita uye upenyu hwakaoma. Zvinhu zvinodhura. Inzvimbo yakaoma chaizvo kugara muno muTucson, Arizona. Mari inotambirwa navashandi yakaderera uye kudya kunodhura nemitero yedzimba. Inzvimbo yakanyangara kugara mairi namararamiri aya. Asi pautano inzvimbo yakanaka nokuti haina mwando. Uye dzimwe nguva tino hatifaniri kurega ndangariro dzedu dzichizorora pazvinhu zvenyika ino. Tinofanira kutarisira kutungamirira kwomweya mutsvene. Asi chimwe chinhu chakanditambudza kuuya kuno kuudza vanhu kuti zvino iwe usauya kana kuti iwe uya, ndinozvisiyira kumunhu oga oga nenzira yaanotungamirirwa naMwari kuti aite. Ndinofunga munhu oga oga anofanira kuita izvozvo. Ndinofunga mumwe nomumwe anofanira kudaro kutungamirirwa nemweya pane zvokuita. Zvino vazhinji venyu pano munobva padyo neJeffersonville uye muri veungano yaikoko, zvino mauya kuno. Zvino chinhu chakandishungurudza inzvimbo yokunamatira. Zvino ndinoyeuka sezvandaverenga mumagwaro pano nezvaStefano nemharidzo yake kanguva kadiki asati afa, nokuti vakamutaka namatombo pakarepo nokuda kwemharidzo yake. Paiva achiri kutaura akati, madzibaba edu achiri vavaHebheru muzuva rokutanga, kuti vakaedza sei kutsvaka nyasha pamberi paMwari kuvaka nzvimbo yokunamatira. Akati izvo Soromoni vakamuvakira imba. Tinoziva nyaya yacho, asi ndinofarira mashoko ake anotevera. Zvisinei, wokumusorosoro haagari mudzimba dzakavakwa namaoko. Uye pane imwe nzvimbo kuna Isaya iye anoti, mutumbi makandigadzirira. Maona zvipiriso nezvipo nedzimba nezvakadaro, asi mutumbi makandigadzirira. Zvino tinoziva kuti aitaura nezvomutumbi Mwari waizogara mauri muna Kristo. Asi ndinotenda nhasi kuti kufemerwa kwakasvika pahama Green kuuya kuno, ivo nehanzvadzi Green vachisiya musha wavo kumabvazuva, zvakare kana kuTexas, kuuya kuno kutanga vasina chinhu asi nokutungamirirwa chete, vachinzwa kuti vanofanira kuzviita. Ndinofarira vanhu vanotevera kutungamirira kwaKristu asina hanya kuti vacharasikirwa zvakadini. Kunyange nyika yose dzimwe nguva shamwari dzako dzapamwoyo chaidzo dzikafunga kuti uri kukanganisa, asi kwauri hapana chiri kukanganiswa. Asi uchinzwa bedzi kana uchinzwa kuti pane chimwe chinhu mumashure, ndiMwari anenge achikufambisa. Hazvizomboipi zvinogara zvichizongobuda zvakanaka. Zvino vaviri ava, murume ane chipo tarenda, handisi kutaura izvi nokuti vagere pano, nomudzimai achimudiki uyu navana vake nemhuri yake yokuti arere, uye ivo vakasiya basa ravo nezvose kuuya kuno. Ndinoziva kuti makore akapfuura ndakadanwa kushumira. Handina kubudirira somufudzi nokuti mumweya wangu handigone kuva panzvimbo imwe chete. Handigadzikani, handigutsikani papi zvapo. Kwose kunongoenda mweya ndinototi ndiende nawo nokuti ndine mharidzo. Jesu akati ndakafanira kuparidza muguta iriwo zvakare. Asi varipo vari vafudzi vanotarira makwai. Ndino mufaro mukuru kuti hama Peri vakatevera kutungamirira kwomweya mutsvene. Zvino nhasi tine tabhenaki idiki hayo ndiyo yakanaka yokutanga nayo, tichiona kuti mweya mutsvene tisingazivi ngatifambe nano nenano. Zino, ndinotenda. Mwari akataura nehama nehandazi Green kuti vauye kuno vakavhura nzvimbo yokuti vana vedu panzvimbo yokuti svondo mangwanani vatasve mabhasikoro vachingomhanya mhanya mumigwagwa vawane nzvimbo yavanouya kuzonamata panzvimbo yokuti vagare vakateerera zvimwe zvinhu zvavanonzwa muredhiyo zvisinei hazvo. Asi isu seboka rino ravanhu tine mharidzo yezuva ranhasi. Isu tinotenda kuti Mwari wakatipa mharidzo. Zvino hama Green handidi kuvati mubatsiri wangu nokuti tiri, asi ndizvozvo mubatsiri wangu nokuti tiri tose mumharidzo ino. Hama Green vanoparidza zvimwe chete nemharidzo yandinotenda. Vakasiya musha wavo, vakasiya hama dzavo, vakasiya kereke yavo. Ndinotenda vaiva mutungamiriri wedunhu, district superintendent, kana zvimwe zvakadaro, kurimwe sangano, ndokusiya zvose izvozvo pavakanzwa izvi. Vakasiya zvose zvaikosha kwavari kuuya muno murenje kutsigira izvo Mwari zvaari kutipa nhasi uno. Ndinotenda kuti hazvifaniri kungova mwoyo yedu chete, rinofanira kuva basa redu kuvatsigira zvose zvatingakwanisa kuuya kuchechi, kuuya pano kuzonamata nokuita nzvimbo ino kuti ive nzvimbo Mwari yaanokwanisa kutizarurira zvinhu izvo zvaanazvo. Uye sokutaura kwavo vati mharidzo haiuyi kwandiri nenzira yekufemerwa sezvazvingangoita kuna vamwe vedu, asi vati ndiri pano kutsigira Mwari zvaakapa. Kutaura kwakadini uku? Zvino ndinotenda tikabatana tose pamwe chete tinoisa mwoyo yedu pazviri. Ndinoziva kuti mumwe nomumwe wenyu kana muchinzwa namanzwiro andiinawo, ndine nzara huru yokuona mweya wamwari uchifamba. Handichakwanisi kugadzikana. Pane zvaitika kwandiri ndiri mugomo zvandipa kunzwa zvekare sezvandakaita pandakatanga kuponeswa, chaiva chinhu chakandiropafadza mwoyo wangu. Uye tinokwanisa kusvika pachinanho, tinogara tigozviona pakati pedu kuti tiri kuoma. Tigere muno murenje, ndinoenda pakati pehama dzangu vanotaura neni, ndichitaura navo kazhinji nenzira yokuti ndione ndichinzvera nomweya sezvazvingava, kuti ndione mamiriro ehama iyoyo, kuti ndione kana pane chakaipa. Ndinotanga kunzwa kuti zvose zviri kuderera zvichibva pamweya zvava zvinhu zvajairika kwatiri. Tinofanira kunamata mumweya, pane mweya wamwari, kwete kuti mharidzo yedu yoga yova iyo mwenje wenguva ino. Inofanira kuva mwenje mumwoyo yedu, maona, inofanira kuva mwenje mumwoyo yedu, kana kuti hatizokwanisi kuipa zvakanaka kuvanhu. Iwo mweya ndiwo wakafanira kutakura mharidzo. Uye ndinovimba ndichitenda kuti mumwe nomumwe wenyu muKristu chaiyewe chokwadi. Zvino vanoda vadzidzisi veSunday school, vachange vachida vashandi. Zvino ndinoda kutaura izvi kuti muchatsozvinzwisisa. Ino ichechi yangu ndava namakore matatu ndiri muno. Pano musiwo mumwe wakazarurwa kwandiri ihama Mak, vakandikumbira kuvaparidzira. Mwari avaropafadze, hapana vamwe vakazombondikoka. Handina chandinovapomera, havana mhosva. Hama Brock, shamwari yangu yakanaka. Hama Gilmo, hama zhinji vechipendekosti muno, ishamwari dzangu chaidzo chaidzo. Ndinovada, hapana chandinovapomera. Ndinonzwisisa chinhano chavo. Havakwanisi kundikoka vachizoramba vari musangano ravo. Muri kuona, havakwanisi kuzviita, nokuti vakazviita vanobva vatandwa. Zvino munoona mamiriro avo. Ndakambotarisana navo nezvakadaro, asi zvino nguva yose ngazvive zvakai umambo hwaMwari kutanga kuda kwaMwari. Zvino Mwari zvaakatuma hama Green kuno vakatizarurira chechi ino kutenda kwakakosha sokwatinako. Tinofanira kutenda zvikuru Mwari tichiuya kuminamato yose, titore nzvimbo yose yatinenge takwanisa. Uye tikange tadaidzwa kana takumbirwa kunamata, kutsvaga, kuita, ngativei masoja pa tichishuva kuita. Maona, musamhurisa mharidzo. Raramai upenyu wakanaka. Musaregedza tsvina ichisvika pairi. Tiri kurarama mukupera kwenguva chose. Zvokuti tava kumagumo enguva. Ngatirarame muuchene. Ungava upenyu hwangu, hwako kana upenyu hwedu tose, hunoda kuti husimudzwe pamberi paMwari. Vadiki vedu vanotserendendeka apa neapo, vachitevedza zvinofadza zvenyika, vachienda kure kure naMwari. Ndizvo chaizvo zvino, ndicho chokwadi. Ndinozviona muvana vangu, uye ndinozviona ini ndichisvika panzvimbo apo. Ndisi tinofanira kuungana pamwe chete tichinamata Mwari, nokuti Bhaibheri rinodaro. Patinoona zuva iri richiswedera, tinyanye kuungana pamwe chete. Kana kukauya vanhu vaviri pano, iwe iva mumwe wavo. Zvino ndizvo, zvino kana tikauya pamwe chete tichinamata pamwe chete, zvino tinopane chimwe chinhu pazviri. Jesu akati, pana vaviri kana vatatu muzita rangu, neni ndinenge ndiripo pakati pavo. Zvino sezvandambotaura mumashure, hama Green vakandiudza uye vazvitaura. Mudzimai wangu akauya akandiudza zvavakataura pandakanga ndisipo kuti uye vazvitaura mangwanani ano kuti pulupeti yakazaruka nguva yose zvayo. Zvino kazhinji kuzaruka kwandiri kuti ndiparidze. Zvino kazhinji ndaidhiraivha kuenda kuJeffersonville, kuIndiana, kundopa mharidzo yandinenge ndapiwa naMwari kuti ndipe vanhu. Kufamba mutunhu wose kuenda kuJeffersonville, kuIndiana, uye mumwe nomumwe wenyu muchibva kwakasiyana-siyana makateerera pane zvinotakura mazwi nezvakadaro kuti muwane mharidzo, nokuti ndiyo yatiri kurarama nayo. Maona, ndosaka tiri pano. Zvino hatichange tichidaro. Mwari akandipa mharidzo, ndinokwanisa kuuya pano papulupeti ndoiparidza, uye ndichinzwa kusununguka kuzviita. Maona, uye ndinotenda kuti nokudaro Mwari samasimba uchakuropafadzai muchinge mamira nechechi ino neboka rino ravanhu. Kwete izvozvo chete, asi ngatibudei kunze tione kuti hatingawani vamwe vatingaunza mukati here. Maona, ngatiudzei vamwe kwose kwose. Ngatitaurei nezvechechi yedu nezvainoreva. Chechi yedu zvai tiri pano, tinoda kuti muuye muunze vatsva, uye ndine chokwadi chokuti zvinotinakira tose. Maona, tine imba yatinopa kutenda nokuda kwayo. Tinotenda nenzvimbo ino kuungana pamwe chete. Asi wokumusorosoro hagari mutemberi dzakavakwa namaoko. Maona, nokuti denga ndicho chigaro changu choushe, nenyika chitsiko chetsoka dzangu. Ko, nzvimbo yandingazorora pairi ndeipi? Asi mutumbi makandigadzirira. Zvino tiri mutumbi waKristu, tichibva mune imwe imba tichienda mune imwe. Ndinotenda patichange tichiunza mharidzo dzedu, tichauya kuzonamatira vanorwara. Zvino chose chinenge chazarurwa naMwari kwatiri kuti tiite, tichava nacho muno muchechi kusvikira yazara, zvokuti munotozotsvaga pamwe, mobva matsvakazve pamwe kusvikira Jesu achiuya. Mwari akuropafadzei. Tikotamise musoro. Mwari anodikanwa, sezvatimire papuratifomu pano inomiririra paaritari pano, tinoziva kuti tiri rudzi rwevanhu vanofa paupenyu hwenyika ino. Tinotarira mudzinzira tichiona chivi chiri pose pose, uye kubwinya kwashe kuri kubva nokukurumidza. Zvino tinoziva kuti kubwinya kwashe kukakwira kudenga, nekereke saizvozvowo inobva yaendawo nako. Mwari, tinoda kuvapo. Mazuva mashomo apfuura, ndakamira pano pakona yomugwagwa. Pamiri apo pomugwagwa, ndakatarira vaifora vachidzika nomugwagwa, ndichiona ngoro dzehondo yokutanga dzichitungamira nzira, kuchizotevera ngoro huru inorema yeSherman. Mumashure maitevera zvichingoenderera zvakadaro, kuchizouya madzimai enyenye dzendarama. Muri sisiri pamwe chete, paine mudzimai ari kuchema nakakomana akasisina baba, naamai vechikuru vakashayikirwa nomwanakomana. Oh, zvinopisa tsitsi sei kumira pakona yemugwagwa ndichiona zvakadaro zvichipfuura. Zvino ndakacherechedza, vachangopfuura imba iyi vakashanura rwiyo ndokuimba "Fambirai mberi mauto aKristu," vachifora sezvavaiita vari mumashure. Asi pavakapfuura nzvimbo iyi, Mwari anodikanwa, ndiri kufunga nezveimwe nguva huru iri kuuya, inenge iri yokumuka kwavatsvene. Mhare dzakare dzichamuka kutanga, vatsvene namadzibaba. Zvino isu wapenyu vakasara hatizodzivisi kana kudzivirira vavete nokuti hwamanda yamwari icharira. Zvino vakafa muna Kristu vachamuka kutanga. Zvino patinoona icho chikuru, ivo vanhu ava vava kuenda vachifora vachikwira kudenga. Zvino isu tinenge timire takamirira kushandurwa, tichiziva kuti tichapindawo mumutsara zvakare. Mwari, tiite mauto akatendeka. Ivo chete vange vachinyatsozviratidza uye vari muhondo macho ndivo vanonyatsoziva zvazvinonyatsoreva, kuona ngoro dzehondo dzichikunguruka dzichipfuura. Zvino Mwari, tinofunga kuti ivo vange vari muhondo yeupenyu ndivo vachaziva zvazvinoreva apo tinenge takamirira mukana wedu wekutora nzvimbo dzedu mukumuka kwavatsvene toenda kumusoro kudenga. Zvino uyu munin'ina wangu amire pano akanyatsodzidziswa, agadzirira, akapfekedzwa, akamirira murume akura kumuisa maoko pamusoro, mare yokurwa yanga iri pamberi muhondo, achiziva kuti anofanira kupindawo mukuru. Mwari anodikanwa, namaoko asina kufanira ndinoaisa pahama yangu akamirira enyu. Ropafadzai hama Green. Mwari anodikanwa, uyo wandinoropafadza muzita raJesu. Ngaatore maridzo iyiishe kuguta rino nekwose kwamuchamudana. Dai ava akatendeka, akazadzwa nomweya, achirarama upenyu husingamhurwi. Mwari, itai kuti ave navanhu pamwoyo kuti agovadzidzisa nokuvatungamirira nokuvarayira nzira yatinoshuva tose kufamba mairi. Ngazviitwe izvi. Ropafadzai mudzimai wake akatendeka navana vake vadiki. Ropafadzai kuedza kwedu pamwe chete sehama dzechikristu pasi pano kuti titakure vhangeri ino kumagumo enyika. Tumirai mweya wenyu paari Mwari. Tinonamata muzita raJesu Kristu tichimupa kwamuri. Amen. Mwari akuropafadzei hama peri. Takurai shoko raMwari.